Shamwari chigango ndiri pano ndeya ndeya Shamwari chigango ndiri pano ndeya ndeya Chokiro ndeya ndeya Chokiro ndeya ndeya Chokiro ndeya ndeya Shamwari chigango ndiri pano ndeya ndeya Shamwari chigango ndiri pano ndeya ndeya Chokiro ndeya ndeya Yeah.